Mangwana nakanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana nanhasi, uri musi wechipiri, mbudzi 28, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Father Fidelis Mukonori, avo vaive mutongi gava pakati pavamugabe nemauto, votaura neStudio 7 nezvakaitika panhaurirano dzekuti vamugabe vachienda pamujikandigere. Gweta Ravachombo, muzvinafundo Lavmo Maduku, vanoti vave kuenda kudare repamusoro soro nhasi kuti vanokumbira dare kuti vachombo vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic, avo vaive mutongi gava panyaya yemauto nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vanoti nhaurirano idzi dzakatora nguva yakareba zvikuru asi dzaiitwa zvinekuremekedzana mukati. Father Mukonori varambawo mashoko ekuti vamugabe vakanzi vapiwe mari inosvika mamiriyoni gumi senzira yekuti vaende pamuchikandigere. Mukuzeya zvakaitika panhaurirano idzi tabata Father Mukonori.
Zvakasikwa kutanga kwangu kuita nyaya dzakaita saidzodzo. Kira muhondo ndakaita nyaya idzodzo. Lancaster House ndakaita ndakashanda nyaya yakadzama kwazvo. Zvanga zvakatomarira kupinda nyaya iyi. Nedzimwe nyaya takatambudza ndikaita. Saka kuti yanga yakaoma here? Kana masoja obudirana kufamba mukati menyika zvira kuti zvaipa. Saka vaiva nyore here? Zvana zvisiri nyore, asi pane vanhu panotaurirana. Ava vanga vasiri vanhu vapanduki. Zoda kuti ndisimbisise izvozvo. Masoja vanga vasiri vakazviita zvikwete sevapanduki, asi kuti vaida kugadziridza kuti maitirwo anga akuitwa nemusangano wezanu, maitirwo anga akuitwa nevashandi vamwe hurumende, maitirwo anga akuitwa zvikuru nevanhu vanga vakutora corruption zvechioko muhomwe, zvanga zvisisafambise nyika mberi zvikuru zvokuti kupomana vanamhosva nokusharutsigo zvikuru kune vanhu vakarwa hondo kusanganisirawo nemasoja. Zvikurusa kuti mukuru wenyika vamugabe ndivo vanomirira madzibaba namadzitateguru eZimbabwe, ndivo chete vasara vamwe vese vakaenda. Saka maitirwo anga akuitwa vairatidza kuti vaizosara vasisina chimiro zvachose. Saka vemauto vakauya kuzopomhodza kuti zvisarambe zvichienderera mberi.
Asi ivo vamugabe vakazvitambirawo seizvi?
Vakazvitambira. Vakuru vemauto vakanyora zvitsutsumo zvavo zvinoita 11 chete zvandikaenda nazvo kune vamugabe kukurukuranawo kumba kwavo. Vakabvumirana nazvo tikazosangana vakuru vemauto naivo president kuState House. Takazviita izvi kanopfuura kanoitwana katatu vachisangana nemauto nevakuru vavo vemauto vachikurukura nyaya idzodzo. Mumwe nemumwe wevakuru vemauto aitaura zviri pamwoyo pake pamusoro penyaya iyoyi. Vaitaura zvine chiremera zvakatsiga asi zvakasvika zvokuitira namangwana. Chirungu vaiti Operation Restore Legacy, Legacy of Zimbabwe, Legacy of Yamugabe. Ndivo sababa vanosungirwa kuonekwa vachivatiri navo yezvino kuti vana vamangwana vanogara vazogara vachizivawo kuti Zimbabwe yakabva kupi.
Saka ndezvipi zvimwe zvichemo zvanga zvine vakuru vemauto avo mungadume zvimwe?
Zvimwe zvichemo zvekupopotedzana kwevanhu vemusangano wezano, kushaisana chimiro pazere vanhu, nyaya dzokuba zvinhu zvemuhurumende, ndozvinhu zvanga zvichikanganisa izvozvo, ndozvimwe zvezvinhu zvacho.
Avo vangwari Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic, avo vainge vari mutongi gava panyaya yekunetsana pakati pava Mugabe nemauto vangwari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Gweta riri kumirira vaimbova gurukota rezvemari Dr. Ignatius Chombo nava kudzi Chipanga avo vaive mutungamiri weZANU PF Youth League muzvinafundo Love More Madruku vanoti nhasi vane urongwa hwekuenda kudare repamusoro reHigh Court kuti vaviri ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare raMajor Street neZuro rakavanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa dzinosanganisa dzeuori nekuzvidza mauto. Mukuseya nyaya iyi tabata muzvinafundo Madhuku.
Nhasi tiri kuenda kuHigh Court. Mutemo unotibvumidza kuti kana koti yepasi yemagistrate court ikanga yataura zvainotaura zvatisingauyirani kanu zvaasikuwirana nazvo, unoenda kudare reHigh Court. HigH Court inenge ichienda kunoti vatarise matongerwo azvaitwa pasapa kuti vachinje izvozvo, nekuti bumbiro remutemo rakanyatsojeka. Munhu asati abatwa nemhosva anonzi haana mhosva and ane kodzero yekuti anga achitongwa achibva kumba unless paine sistemu yekuti munyatsoona kuti nyaya iyi munhu haangatirumba achibva kumba. So tanga tanzwa nemamagistrates ava nhasi vaingotaura zvakafanana zvavataura pana Chombo nezvavataura pana Chipanga kusvika vatosvika panyaya yekuti vototi ngati vachengete musungwa nekuti kavaregedza vanorohwa nevanhu, kunge koti ndo yakutoti kune vanhu rovai vanhu ava. Saka izvozvo hazvakachata, zvinozokanganisira vamwe vanhu vakawanda ramangwana izvi zvauri zvinyatsojeka. Kana High Court yarambawo toziva kuti yaramba, asi hatimiriri ipapo. Bumbiro remutemo rinotibvumidza kuenda futi kutinonzi Supreme Court.
Asi mune chivimbo here chekuti munobudirira?
Hatingatomboregi kubudirira nekuti isusu hatisi takanyora bumbiro remutemo renyika rinotaura ivo musection iyo 50 yatanga tichanisa kukoti yepasapa kuti section iyeye inoti munhu anenge asungwa anofanira kupuwa bail kunze kwekunge state yabudisa pachena mareasons akanyatsosimba. Hatina kuona mareasons akasimba abudiswa uku inge ichifunga kana nemajudges ehigh court vanotya even kwavanotogara chaiko havatombogari pavanochengetedzwa. Asi kana uri judge weHigh Court inenge ichifunga kuti waakunyatsodzivawo mutemo uye unotichengetedzwei kupfuura vamwe, unokwanisa kuitarisa mutemo chaizvo chaizvo. Apa nepatakabva kwezvemilitary operation yanga iri munyika muno zvinotaridza kuti vanhu vachiri kutya. Saka handina kushandisa ndekuti mamagistrates vakaitarisa kuti ii nyaya yakavakurira ngazviende mberi ukoko kwazviri.
Saka kutaura kuno vachombo navachipanga vari kuchengeterwa kupi?
Kutaura kwatiri kuita ikoko vaenda nhasi vari kunge vachienda kugroup masma vaitounziwa nemota dzemasairini. Hurumende yakuvataridza kuti nyaya dzavo dziri serious ekuona kwazviri kuitika. Saka vaendesa ikoko vanenge vakachengetedzwa zvematma kuchigurube matma vari kuchengetedzwa vasati vatongwa. Inenge iri rimandi, kazhinji kacho munhu achinzi arimandwa asati atongwa anoenda kuari muHarare munomu, anoenda kuHarare Central, haanoendi uko kuchigurube matma kunyanya kuenda vanhu vanenge vatotongwa vatobatwa vaakuseva masentensi.
Saka muri kufunga kuti zviri kuitirwei?
hurumende yemunobva muna 1980 inongoda kusikidzira vanhu vanhu varambe vachitya ipapa apa zviri kuitwa kuti ava president vakapinda manje manje vakataura kuti hanzi aiwa ndoda kufaita corruption vanoda kupiwa mbiri yekunge vari kushanda necorruption against vanhu vavaishanda navo sevana chomba asi tikuziva kuti vana chomba vana nashipanga vanhu vanga vari mune rimwe gurupu zanopf rakasiyana negurupu ravanhu nezviutongwana chombo izvi zvinhu zvanga zvichi zvakatoitika 2005, 2003 ivo varipo muhurumende izvozvo vari kupinda nemaministers amwe vanga vangori navo saka hapana chisa ichi nechemuda kuti vatinyepere vanhu kuti aiwa tiri kufaita iyi vachipanga yekunzi akataura statement yaakanzi ati aiwa masoja haafaniri kupindira nyaya dzezvematongerwo ndiwo mutemo wenyika chaiwo masoja haapindiri avakapindira havo vakati ivo pati zvavo vakapindira mune zvakanaka but haasi munhu wese ane pfungwa dzekuti kupindira kwavo kwakanaka saka chipanga aitaura pfungwa dzake inonzi freedom of expression kutiwo inini sachipanga ndiona kunge masoja haafaniri kupindira yaari kukanganisa saka munhu aangaendesiri kujeri nyaya yekuti ataura pfungwa dzake
gweta riri kumirira vaimbova gurukota rezvemari Dr. Ignatius Chombo navakodzi Chipanga avo vaive mutungamiri wezanup f youth league muzvinafundo Love More Maduku vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma makurukota maviri chete kuti ambofanobata zvigaro zviviri zvakakosha vakamirira kuumba dare ravo remakurukota. Vakadomwa ndiva Patrick Chinamasa kuti vafanobata chigaro chegurukota rezvemari uye vasimba rashe Mbengegwi kuti vafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya.
Mapazi wayo mapazi anokosha mukutongwa kwenyika kunyanyanya bazi rezvemari vanobva zvida kuonekwa kuti macivil servants anobhadharwa zvikuru zvehurumende zvinobhadharwa mari yemitero inouyiswa munyika nokuhumwe hurumende kuitira kuti vanhu varambe vachibhadharwa vanoshandira hurumende nemainflows emari dzinenge dzichibva kumitero dzakasiyana-siyana nokuti pasaita maedcity outflows emari dzinenge dzichibuda munyika zvisiri pamutemo saka ministry of finance inofanira kunge iri key ministry mamwe maministries ministry of foreign affairs anenge achidiwa because ministry of foreign affairs ndiye public relations manager wenyika anenge achitaurira dzimwe nyika dzatinodhidha nadzo kuti kuzimbabwe kwakamira sei varari hurumende vakamira so zvichauya ndezvi mukatarira maministries asina kudomwa maacting capacities ekusecurity tinotoziva kuti kusecurity kune vanhu vanoita nezvesecurity vasiri maministers vakafanana nevakuru vevasori vakuru vemauto vakuru vemapurisa vakuru vemaprison saka vanenge vachingoita basa ravo sezvavanofanira kuita vachidzivirira nyika nokuchengetedza mutemo saka apa vari kuitira kuti asingi vawane nguva yemaconsultations akasimba kuti hurumende yavanda kuita ihurumende inoratidza chii pautongi hwavo hwavanda kuita munguva shoma yavari kutonga sapuresident kusvika maelection aitwa
totarisawo nyaya yedare remakurukota chii chiri kupa kuti vatinonokei semaonerenyu
aiwa nyika inoi yezimbabwe yanga yakazvingizika kwemakore akawanda pane zvinhu zvanga zvichiitwa zvisiripo pane maministries angachingeiswa kuti vanhu vadyi angachingeiswa paukama angachingeiswa pakuti munhu uri webato ripi uri wedii ripi mumafaction anga ari pokuzana yanga isiri hurumende yekuti igadzirise upfumi hwenyika hurumende yekuti igadzirise zvido zvevanhu hurumende yekuti igadzirise kuti nyika yotongwa sei kuti upfumi hwayo huende mberi kuti mabasa agadziriswe kuita kuti maindastry amuke kuitira kuti todyidzana nedzimwe nyika sei kuti dzedzi vave vachisima mari dzavo so apa vamunangagwa chikuita kuti vanonoke kuita hurumende yavo semaonero angu nechekuti hurumende yavanoisa ndeicharatidza kuti vamunangagwa mutongi kana kuti mutungamiri akaita sei saka vanofanira ndofunga vari kutora nguva vanyatsokuita consultation yakasimba kuvanhu vomuindastry kuvanhu vomumapato mamwe anozvimirira kuvanhu vomumadzisvondo kuvanhu vemumadzishe kuva nemupfumi wenyika muindustry muagriculture tivanzwe kuti chaizvo chaizvo zvinoda kusunungurwa kuti nyika ende mberi ngezvipi saka vanoda kutora nguva vasati vaita decision iyeyo plus munoziva kuti muzanu mune nyaya yemadyo mune nyaya yecorruption mune nyaya yepatronage yekuti kana mutungamiri anenge aripo anofanira kusarudza shamwari dzake anofanira kusarudza hama dzake anofanira kusarudza vanhu vebato rake kungofadza vanhu vemubato rinoti kuita kuti nyika ende mberi saka zvunhu zvikuonekwa anofunga namunangagwa nevamwe wavo vanovachipangamazano zvavo kuti vaisaisa hurumende yekufadza vanhu asi vaise hurumende yokuti nyika igadzirise upfumi hwayo nekuti nyika ende mberi
asi zvinhu zviri nyore here kuti dare iri ringe richishanda panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo hamuoni zvakavaomera here kuti nemwedzi mishoma shoma yasara vakawanda vanenge vachivatarisira kuti vaite zvinhu zvakawanda
ipapamo ndopane chete yavamunangagwa kuhwina kwavo maelection anotevera kana kutahwina kwavo zvinoenda nokuti chavaita chakasiyana nehurumende dzezanu dzokubva muna 1980 kusvika nhasi ndechi chii chavachasunungura chichaonekwa nevana vezimbabwe vese vakafaranuka nokubva kwamugabe
nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisa Ruhanya vachitaura vari parunare vari kujohannesburg kusouth africa makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am 4930 kana pa13860 ne15460 kilohertz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika prince harry vekubritain vabuda pachena kuti vave ivo nemusikana wavo Meghan Markle vane hurongwa hwekuti vazororana nekuchata gore rinouya muna 2018 Prince Charles baba vaHarry ndivo vakazivisa nezvehurongwa uhu nezuro vabereki vaMeghan anova chizvarwa chemuAmerica uyo anoitawo zvemitambo yemafirimu vakati vari kufara zvikuru nehurongwa hwekuroorwa kwemwanasikana wavo Merkel ndiwe chikaradhi sezvo baba vake vari muchena mai vake vari mutema vanhu vemuiraq vanoti pane bhambo rakaputika pane mumwe musika pedyo neguta guru renyika iyi rebaghdad rikauraya vanhu gumi nemumwe chete vamwe vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara muchiitiko ichi vanopfurikidza mwero vesangano reislamic state ndivo vari kuti vakaputisa mabhombo aya vamwe vana mazvikokota vaviri veUnited Nations vakazvimirira voga vaIdris Jaizeri navaAlfred Zayas vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekunze zvinofanira kubviswa nekuti zviri kukanganisa zvikuru vanhuwo zvavo kwete vatungamiri venyika havativo zvirango zvikabviswa zvichabatsira kusimudzira upfumi hwenyika uye kuti munyika muitwewo sarudzo dzakachena muna 2018 mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga
chiripo ndechekuti pava nehurumende itsva iri kutungamirwa navamunangagwa asi chinodiwa ndechekuti vanhu vasakurumidza kumedza kutenga kuchata zvoda kuti zviongororwe munhu wese ngaapiwe mukana kana tingati panganzi kazhinji zvinonzi ngationei kuti mutungamiri wenyika nehurumende yake vachadii mukati memazuva zana ekutanga ekutungamira kwavo iko zvino hapana chati chata chichanyatsoonekwa chinobatika chekuti pane zviri kuitwa kunze kwemashoko avo avakatura pavakagadzwa ivo vamunangagwa uyezve pari mata muziko atikutoona enyaya dzezvekodzero dzavanhu anogona kuzokanganisa zvirumbere uku achiokurudzira kuti agadziriswe nemukurumbidzo chekutanga vanhu vanosanganisira makurukota ainge ari pasi vamugabe vakasungwa vamwe vachona vakarohwa zvakaipisisa vamwe vachishungurudzwa dzimba dzavo dzichipwaswa nemauto ane pfuti zvose izvozvofanira kuti zviongororwe zvatinoita ngazviitwe pamutemo zvinhu zvinge zvakajeka toziva kuti pane gwara uyezve kuti nyika yezimbabwe yava kufamba yakananga rimwe divi risiri riya raitungamirwa navamugabe saka ichi zvinokosha zvikuru sei kuti vanhu vese vanotaura kuti zvinhu zvanaka ngavatange vaona kuti chii chiri kumboitika vamunaka pane zvavaita here saka ngavatai vapuwa mazuva atingati zana remazuva rekuona kuti vanobata basa nemutoo upi pane mutsauko here pakati pavamunangagwa navamugabe kana kuti ngoma ndiyo ndiyo
asi kana vari kuti ivo zvirango zvinongokanganisawo vanhuwo zvavo kwete vatungamiri venyika
kuziva kwedu pauwandu hwezvirango zvanga zviripo zvanga zvisiri zvirango zvanga zviri zveupfumi chaizvo zvanga zviri zvirango zvekuti vanhu vanga vari pedo navamugabe nevanga vachinzi vakwanisi kufamba kukati kukati vachinyima tsamba dzekusvika kune dzimwe nyika dzakati wandei izvozvo hazvo zvanga zvisinga hazvinyanyi kuvhiringidza upfumi hwenyika dambudziko guru ranga riripo rakataurwa navamunangagwa pavakatora mashoko avo ekugadzwa inyaya yezvikwereti zvenyika nyika yanga ichikonofonomora nekumora zvikwereti isingadzoseri isingabhadhari ipapo hapanei nekuti pane zvirango kana World Bank kana IMF mabhanga epasi rose vanenge vachitotaura kuti kana munhu asingabhadhari mari yaanenge apuwa kana iri nyika havakwanisi kuti vapiwe imwe mari ndodambudziko guru ranga riripo rinoda kuti rigadziriswe kwete nekutaura kuti isai zvirango kana kuti kudii rinogadziriswa nekuwana nzira inobatika yekusimudzira upfumi hwenyika nekuburitsa mari idzodzo nekuona kuti mari idzo dzakambofambiswa sei inonzi debt audit kuvheneka kuti zvikwereti izvi zvaitorwa naani kupi zvichiita basa rei ndo zvakakosha nekuti tinoziva kuti nyaya yehuori yanga yapfugamisa upfumi hwenyika saka zvikabatsa zvine mazvo kuti huori hupere zvingabatsira nyika
asi zvinoshanda here vamavhinga tichitarisa kunyika dzose dzakatemerwa zvirango vana North Korea vana Irana
hatingafananidzi nyika yezimbabwe nenyika dzakaita sana North Korea nana Iran kana tichitarisa nyaya dzezvirango zveupfumi nekuti nyanyei zvikuru chaizvo kuzimbabwe yanga ichingova nyaya yekuti zvirango zvanga zvakatemerwa vanhu varinotungamira hurumende yavamugabe saka iko zvino kana kuri kunzi vari kuti tinisai zvirango zvoupfumi kuna vamugabe zvekuti vasafambe ivo nemudzimai wavo nekuti havachisiri kutonga zvinganzwikwa asi tiri kuti kana paine hurumende itsva ngaipirwe mukana wekutaridza nemabasa kwete kumhanyira mashoko ngativaone nekuvaziva nemabasa avo saka iko zvino ngativapei mukana ngatiregei kumhanyira kuti tione zvakadii zvakadii vamunangagwa ngavapuwe mukana wekutaridza kuti hurumende yavo inobata basa nemazvo here kana kuti kwete
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunare kuJohannesburg South Africa
vateereri vestudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa 4930 shortwave 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pafacebook page yedu yevoa shona kana musati mafarira facebook page yedu ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m 2 p.m na 7 p.m manheru ega ega musakanganwe
Komiti yeZimbabwe Road Selection Committee yakadoma Terence Muradzikwa kuti apiwe bezari rekuenda kuOxford gore rinouya. Makwikwi aya akapindwa nevechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana kusanganisa Zimbabwe, Britain neAmerica. Terence uyo akakunda Zimbabwe yose pabvunzo dzeO-level neA-level ari kudzidza kuHarvard muno muAmerica pari zvino. Mukuzeya nezvechirongwa ichi, tabata imwe nhengo yekomiti iyi muzvinafundo Arthur Mutambara.
Chino chinonzi Rhodes Scholarship mubairo wakakura chaizvo, bairo mukuru pasi rese wakatanga muna 1903. So pasi rese maAmericans, maEuropeans, maChinese, maIndians and Africans vano applya scholarship iyoyo vaiwana vawana mukana kunofunda paOxford. Saka nezviro tanga tichiita sarudzo dzemuZimbabwe. Asi chikuru chatiri kutsvaga, tiri kutsvaga munhu anogona chikoro uyezve ari tichikwanisa kuita mutungamiri uyezve achiita basa mukati meruzhinji uye anoti pachirungu munhu ari well-rounded, mwana akangwara uyezve ari mwana angangotungamiri pamberi yako. Saka tasarudza ngana one chete gore rino anonzi Terence Muradzikwa, anga ane 16 ma-A's pa-O-level, anga ane 25 points pa-A-level, ari kuHarvard, ari kutadha degree economics, abudirira kuita Rhodes Scholar, achazoenda kuOxford gore rinouya muna 2018.
Saka imi makakwanisa kuti munge muchibvunzurudza vanhu vangani kana kuti vangani vangavataurawo kuti vanoda kupinda muchirongwa ichi?
Mubairo uyu unodiwa nevakawanda. Tatotanga nemaapplication atika kuma 5,000 todzika tosvika kuma 2,000 todzika toenda kuma 200 tozosara ne 9. Saka iyo naitiro vavo ndovatakatarisa vagaro vana vanogona chaizvo. Vazhinji vavo vane anonzi ma 15 points, vane anonzi ma 13 A's pa-O-level, vane ma first class ma degrees avo. Savana 9 vatanga tina vava vakigona chose. Asi tikutarisa zvekugona muchikoro nezvekugona kana zvakanaka nevanhu nezvekugona kuita mutungamiri. Saka azokunda kuti abudirire ndeumwe chete anonzi Terence Muradzikwa. Asi vana vese vatanga tinavo pakomiti yedu vanga vari vana vari kugona chose, vana vakasimba, vane njere dzakapinza. Asi mumwe wavo chete yabudirira kuti azoenda kuOxford next year onoita degree nepamusoro rinonzi masters paOxford University mugore ra2018 muna September.
Muzvinafundo Arthur Mutambara vachitaura vari parunare muHarare. Muzvinafundo Mutambara inhengo yekomiti yeZimbabwe Road Selection Committee. Pera regaitimbotarisa misere nawo zvakare. Father Fidelis Mukonori avo vaive mutongi gava pakati pavamugabe nemauto votaura ne Studio 7 nezvakaitika panhaurirano dzekuti vamugabe vaende pamuchikandigere. Gweta rava Ignatius Chombo avo vaive gurukota rinoona nezvemari uye vakudzichipanga avo vaive mutungamiri weZANU PF Youth League Dr. Muzvinafundo Love Mo Maduku vanoti vave kuenda kudare repamusoro High Court nhasi kuti vaviri ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Zvimwe zvipangamazano zveUnited Nations zvinoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare munguva pfupi inotevera. Anokonika nemufaro ndini Blessing Zulu, Dr. Mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.